tikutonzwakushamisika kuti ivo zvinovakona kuti huori huripo and ndihwo huri kukonzeresa kuti nyika isafambe zvakanaka. Tinotenda kana vaakuzviona, asi chatinenge tichingokumbira ndechekuti takuchida kuchiona action ichatorwa nehurumende yacho kugadzisa nyaya yeuori. Nekuti zvanga zvichiitika ndezvekuti tiri kuona kuti uori hausi kuitwa nevanhu vari pasi voga, asi tingangoti magrand acts of corruption, zvekuti tinzwanzi pabhilioni inenge yanyangadika pane mari yakati huru inenge yaitwa naivavo vakuru vacho vava kuona. Saka tinenge tichizwa kufara kana vaakuti vakuzviona kuti ndo zviri kukonzeresa kuti nyika isafambe zvakanaka. Saka tei tada kuona manje kuti vachazvigadzisa sei.
Asika hurumende inogara ichiti iri kuedza kurwisa uori, ndo saka kayakaumba Zimbabwe Anti-Corruption Commission uyewo vamwe vanorwisa uori vari muhofisi yemutungamiri wenyika chaiyo.
Takazvitarisa tinoona sekuti maboka ari kutaugwa nezvavo aya yes ariko, asi simba chairo chairo rogadzirisa uori ndinoona sekuti panenge pasina. Vanenge vakutotarisawo kuti vanana pfunha vepasi pasi ava ndo vavanenge vakungotageta, asi tiri kuti ivo vakuru vacho vanonyatsokonzeresa uori, vari kuita uori rinokonzeresa kuti nyika idengedeke, havabatwi nana zaki vacho. Tikungovaona nokutaudza kuti nyika yapara zvemhosva yakati, asi hapana zvinenge zvichiitwa. So ndikutoonawo sekuti kuvapo kwavo hakuna impact yatiri kunyatsokuona inobatika kuti vari kunyatsokurwisa uori nemwoyo wese. Asi corruption inongogara iripo, ukafamba kwese kwese kwaunoenda, biti uri mukombi chaiyo unongonzwa, unotoona mapurisa achitotora mari yokomomwe, asi iwo vezaki vacho varipo.
Zviri kutaurwawo nehurumende ndezvekuti chiri kukonzera kuti upfumi hugwadame kunyanya inyaya yezvirango zvavanoti zvakatemerwa nyika neAmerica nedzimwe nyika, kunyange nyika idzi dzichiti dzakatemera vashoma vanotonga nedemo.
Vanhu vari kungowanawo sekuda kuhwanda napo. Masanctions hapana effect yatoti iri more negative, kana iripo zvayo, asi tiri kuti uori ndohuri kunyanyisa kukonzeresa.